Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa atereri, tunosangana zakari manira anasi uri musi wechitatu, zvita 7, 2016.
Makaterera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvematunhu vasevhi akasukuwere voudzwa nematare edzimhosva kuti havabvumidzwe nemitemo yenyika kugovera nzvimbo dzekuvakira dzimba kuvatsigiri vavezano PF izvo vanga vari kuita.
Chirongwa chinosimudzira zvigadzirwa zvemakambani nevanhukadzi chinoparurwa munyika.
Varimi vogarira guyo sembwa kumashonaland west vakamirira zvekurimisa zvavakavimbiswa nehurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro rapa mutongo wekuti gurukota rinoona nezvematunhu vasevhi akasukuwere vari kutyora mutemo nekupa vechidiki vebato ravo rezano PF nzvimbo dzekuvakira dzimba. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare nesangano revechidiki rinonzi Residence Forum richimirirwa navaDouglas Monzora vari vanovegweta uye vari munyori mukuru weMDCT. Kulavayo vakasukuwere vakati kanzuri yeko itsvagire vechidiki mastand zviuru makumi maviri. Kunotoni panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzavakazokundwa vebato ravo vakasukuwere vakati vainge vachizopa vechidiki ava mastendi zviuru zvishanu.
Muharare munyori muzanu PF Youth League vakudzai chipanga vakati vainge vawana mahekita anosvika chiuru ekuvakira dzimba kuvechidiki vebato ravo. Mamwe matunhu akapiwa vanhu mastenzi aya ichinhoi nemutare. Asi kunyange hazvo vamugabe nezuro pavaiparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti state of the nation vakati hurumende yavo iri kuwanira vechidiki pekuvakira dzimba. Vakamboti muna Gunyana vakasukuwere vaiita zveuori panyaya yemastenzi aya. Sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinonzi riri kuongororawo vakasukuwere panyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzaya nyaya iyi tabata vamonzora kuti tinzwe kuti zvafamba sei.
Nhasi taenda kutara tiri kuhigh court panga pachitongwa nyaya yokuti vakasukuwere Minister of Local Government vane mvumo here yekupa minda mumadhorobha. Kana kuti kutongopa minda pachako wedza mumadhorobha kana mutiri mumadhorobha. Saka nyaya iripo ndeyokuti vakasukuwere nevamwe vakuru vakuru vezano PF vanga vachingopa minda chete kune avo vatsigiri vezano PF. Saka nokudaro dare ratonga kuti chekutanga kupa minda takananga bato rimwe chete rezano PF hakusi pamutemo unotyora bumbiro remutemo weZimbabwe. Chechipiri zvaonekwa kuti kupa minda munzvimbo dzine mamunicipalities kana kuti mumadhorobha zvanga zvichiitwa navakasukuwere hazvibvumirwi nekuti zvinokanganisa nyaya yedevolution. Saka zvaonekwa zvakare zviri zvinokanganisa constitution yeZimbabwe. Ndokubva zvazonzi kechitatu vakasukuwere nezano PF havana kodzero yekupa vanhu mastand. Saka mastand ese akapiwa vanhu mumatauni vachinzi vapiwa navakasukuwere vachinzi vapiwa nezano PF zvese izvozvo hazvisi pamutemo. Nokuti kana paine chirongwa chekupa vanhu minda chinofanira kupiwa vanhu vemapato ese kwete vanhu vebato rimwe chete.
Asi hamuzooni here vakasukuwere vachikwikwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro?
Vatotadza kuya kukoti nokuti vanga vasina chokupindura ipapo. Bumbiro remutemo wedu riri pachena kuti hakuna rusa ruraganda rinofanira kuitwa pakati pemutema nemutema.
Munyori mukuru weMDCT uye vari gweta vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Tabatawo vachipanga avo vati havana zvizhinji zvekutaura sezvo vari kunze kwenyika pari zvino.
Ida sei kwa shwa, ndisi ku Zimbabwe.
Muri kupi?
Ndirano Zimbabwe.
Pane ruling yanga ipo ne High Court yekuti vakasukwira vafanire kuita zvekupa vechidiki vezanu PF chete ma stands mumadhoroba vachinza hazvisi pamutemo.
I'm out of the country and I'm not aware about that. Ndichadzokera kumusha ndozonzwa kuti zvi handikuziva ndototi that's new to me.
Munyori mukuru wesangano revechidiki rezanu PF Youth League vakudza ichipanga.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe nhasi razivisa kuti richaparura imwe mari yema bond notes mamiriyoni manomwe. Izvi zvave kureva kuti mari yaparurwa inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kubva svondo rapera nemuvhuro. Vanhu vari kuchema-chema kuti mari yema bond notes ndeyemhando yepasi-pasi uye zvinyorwa kana kuti ink yakashandiswa yacho iri kubuda.
Asi mumashoko kuvatori venhau veRBZ vati hapana chakaipa nekubva kweink iyi uye kusiyana kwemimwe mitsetse pamari yacho. Asi kuti mari iri kuburitswa svondo rino iyi ingabatsira here pakupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano avo vati havaone ichibatsira.
Imari shoma-shoma. Haikwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kuwana mari vese muZimbabwe. Kunyange tikatarisa $200 million inova ceiling yemari yemabond notes inofanira kupiparwa nereserve bank. Tikaidivhaidha ne 13 million people inova population yeZimbabwe, munhu woga woga ari kutarisa kunge ane $15 muhomwe. Nekuti kana une $15 unoitei nayo? Dambudziko redu pabond note rangari rekuti kuda kuunza $10 nebackdoor. Zvinova zvireserve bank zvairi kuramba kuti haisi kudaro, which is okay. Mukatarisa kuparura kuda chirongwa chepabond notes chinozounza mari pamberi apa remangwana nenguva iri kure, kwete nhasi.
Ko, sei muchiti zvinotora nguva kuti vanhu vazotanga kuwana chouviri pamari dzavari kupiwa idzi?
Nekuti ihwaro hwekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kwenyika kuti varambe vachitengesa. Saka hazviitiki ipapo chiripo rikocho, nekuti zvizhinji zvatinotengesa muno muZimbabwe zvinhu zvisina kugadzirwa. Saka zvinotora nguva kuti vanhu vati hakwane maindsetin, ngatichitengesa. Tarisa fodya. Fodya yakarimwa gore rapera musizeni yemuna 2015 2016 yange isikazivi zvebond note. Saka murimi echirima fodya anga asi kuona 5% additional interest. Zvikureva murimi iyeye akuita furasina izvozvo kuenda echinorima echitarisa kuti ikatengesa $100,000 ichava neimwe $5,000 komuzeza. Saka panopera season pasina chanyatsi kubatika chai chakati ndii.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare.
Boka revanhukadzi muZimbabwe Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Women's Desk raparura chirongwa chekusemudzira zvinhu zvinogadzirwa nemakambani evanhukadzi munyika. Chirongwa ichi chinonzi Women Owned Brand kana kuti WOB uye chichaona zvigadzirwa zvemakambani aya kuti zvichange zviine chitambi cheWOB. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiriri weZNCC Amai Divine Lukula vanoti pasi pechirongwa cheWomen Owned Brand ZNCC ichange ichifamba makambani ichikurudzira kuti vatengewo zvinhu zvinobva kumakambani emadzimai. Vanoti zvichapa mikana yekuti vanhukadzi vawanewo kwekutengesera zvigadzirwa zvavo zvokudzawo mabhizimusi avo.
Takaona dambudziko guru nderokuti madzimai anotanga mabhizinesi but mabhizinesi iwayo haakure, anongoramba ari pasi. Ende chikonzero chimwe chatakazoona taongorora kuti sema business emadzimai asingakure inyaya yekuti havasi kuwana kwokutengesera zvinhu zvavo. Ini ndinoshanda nemadzimai omaruwa dzimwe nguva nekuti ndine kumushawo.
Amai Ndlukula vanotiwo pavanenge vachishambadzira mabhizimusi emadzimai vachange vachiongororawo kuti zvigadzirwa mumakambani aya zvinenge zviri zvemhando yepamusoro here. Vati mabhizimusi avachashambadzira vakadzi vanofanirwa kuva vaine zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana mumabhizimusi awa
nekuti vazhinji vanotibvunza kuti zvamuri kuti matitenge zvinhu zvamadzimai ndotengere chinhu chomudzimai dzimwe nguva hachisi kwaliti yandinoda tichaita process yokuti tichasetifya certification inotangira pakuti tinoenda kubhizinesi romudzimai tonoona number one nderomudzimai zvechokwadi number two toona kuti zvinhu zvaari kuita zvacho zvakakodzerana here nezviri kutarisirwa nevanhu vanotenga kunzoko kana zvisina kukodzerana ndo patachiti tichavabatsira nokuvatrena tichasvika kuvabatsira vaya vasina kurejista nokuti vazhinji havana kurejista
mutevedzeri wasachigaro wekuboka ravanhukadzi muzncc amai Linda Longwe Musesengwa vanoti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mari inoitwa nevanhukadzi inoshandiswa kusimudzira mhuri izvo zvinopedza dambudziko rourombo munyika nekudaro zvakakosha kusimudzira vanhukadzi
CZNCC Women's Desk zvakaonekwa kuti tinofanira kunge tichibatsira madzimai aya kuti mabhizinesi avo anga ari mabhizinesi aya anobudirira kunyanya-nyanya vakadzi vari kumareserva nekuti ndokune madzimai akawanda kuti tione kuti vakwanisawo kusupply maproducts avo ane quality yakanaka kuma big companies kuno muno muHarare
amai Queen Dorcas Makaya vanoomba ndiro makapu nezvimwewo neivhu vatambira chirongwa chewoman owned brand vachiti vari kutarisira kuti vachabatsirwa kuwana kwokutengesera zvavanoumba
saka woman owned brand yatondibatsirawo nini pakuti zvinhu zvangu zvandinogadzira neunyanzvi zvitinge zvichitengesekawo zvakanaka ndikwanisa kuraramisawo mhuri yangu
amai Candice Maradzika vane bhizimusi rinonzi Speciality Foods of Africa rinogadzira zvekudya kubva muzviwanikwa zvemuno zvakadai semashanje tsine nemauyu
chirongwa ichi chezncc tiri kuchiona chiri chirongwa chakanaka sitirekuti tichatisimudzira isusu sebhizinesi remadzimai kuti tichazenge tichizikamwa uye munyika medu muno mune kunze
sangano iri rinotiwo makambani anotenga anofanirwa kuziva kuti kazhinji madzimai anoita zvinhu zvavo nenguva uye nemwoyo wese nokudaro zvavanogadzira ndezvemhando yepamusoro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Merry Merry Christmas ko Christmas box vatereri nguva yasvika zvekare yokupembera kisimusi apo tinenge tichifara nehama neshamwari titumirei tsamba mbozha mashoko kana mavhidhiyo muchimhoresa hama neshamwari tozodziverenga kana kutefenyura pano pastudio 7 titumirei tsamba mbozha pane nhamba dzinoti 001-202-619-2077 musakanganwe kuteerera studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kubva kuno ku studio 7 tinoti Merry Christmas
makatirira kunepfenyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munatibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave
Varimi vakawanda vari kurima chibage vari pasi pechirongwa chezadza matura kana kuti Command Agriculture vanoti gohwo ravo richange rakadzikira sezvo vanonoka kuwana rubatsiro rwembeu nefotereza sezvainge zvakavimbiswa nehurumende mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
Varimi ava vari mumatunhu anoti Makonde, Mangura nezvimba vanoti vaneta nekugarira guyosembwa panzvimbo dzinopuwirwa zvekurimisa dzeGrain Marketing Board kana kuti GMB muchinoi murombedzi nebanget. Varimi ava vanoti kunonoka kupinda muminda kuchaita kuti zvirimwa zvavo zvitadze kusvika izvo zvichaderedza gohwo ravo zvakanyanya. Vasimbarashe Katewo vekumakonde avo vane mazuva matatu vakagarira mbeu nefotereza zvemahekitea makumi mashanu vanoti kunonoka kurima kuchaderedza gohwo ravo
kera ari kuita varimi kupuhwa ma inputs panyaya yeCommand Agriculture kwa kutokanganisa guwa ratatika tarisi.
Vakatewe wanoti urumende aina kuperera panyaya yekupedza nzara munyika.
Zvinoka, ndozva zvitori. Because kana mutedzeri wemutungamiriri wenyika akatitaurira pajekedere kuti takawana mari yakakwana ko zvinhu zvacho zviri kupi
mumwe murimi wekubanget vainnocent chesa vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vakarega kupema mbeu nefotereza vachiti vachayamurwa nehurumende pasi pechirongwa ichi asi kusvika pari nhasi hapana chati chabuda
Dambudziko guru ratikuwana nderekuti mbeu hadzisikwanisa kubva kucommand agriculture uyezve zviri kuita kuti zviwedzere nezvekuti zvione kupresidential input hadzisikwanisa kuzowana futi kuti dziwe zvinova zvinhu zvinotibetsera
mukuru wecommand agriculture mudunhu remashonaland west amai edna shambare vakagezera maoko kubazi regmb vachiti ndiro rinoona nezvekupiwa kwembeu nefotereza Asi mukuru anotaurira GMB amai Muriel Zemura vanoti vachataura chete kana vataurirwa zviri kuitika kumatunhu ose munyika mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ava vanovasa chigaro wekomiti yekabhineti inoona nezvekuwanikwa kwezvekudya munyika vakaparura chirongwa checommand agriculture mwedzi mishoma yapfuura nedonzvo rekurima zvekudya zvinokwanira munhu wese munyika vamunangagwa vanoti hurumende yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora kubva kune mabhanga anokweretesa pamwe nemakambani akazvimiririra ane chekuita nezvirimwa nzvimbo inosvika mahekita zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yakasarudzwa kuti irimwe chibage chinofanirwa kusvika mamiriyoni maviri ematani ayo anokwanira nyika yose pagore ndakamirira studio 7 muchinoi ndini ata chigoriwa
Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tiri kutarisa nezvekukwira kwehuwandu hwemari dzinonzi dziri kutumirwa kumusha munguva ino yezororo rekrisimusi pamwe nekurima. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvakawedzera mari dzekutumira kumusha senzira yekuti hama neshamwari vabatsirikane kuitira kuti vatambe zororo vaine chekubata. Vazhinji vevari munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neMozambique ndo vanonziwe vari kutumirawo zvinhu zvakaita sezvekudya zvakawanda vachitakudza vedzimotokari dzinotakura zvinhu dzinopinda munyika vana malaicha kunyange hazvo paine mutemo weStatutory Instrument 64 uyo unorambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvekunze. Vachipa mashoko avo emamiriro yakaita zvinhu munyika paState of the Nation address nezuro muparamende, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakapembedza zvikuru mutemo weStatutory Instrument 64 uyu vachiti wabatsira kumutsiridza maindastiri ayo anga agwadama. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revedzimotokari dzinotakura zvinhu reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Gore rino kwararadza kuti kune mafaro kune avo vari kunze kwenyika sekuti vanhu vakafachukira vanhu vari kuratidza kuenda kumusha zvichibudikidza nekuti kumusha hakuna mari mumabhengi saka mumwe nemumwe arida kuzoenderana nemari yakakabata muruoko achinosvitsa mburiri dzake saka migwagwa yese yakafachukira vanhu vakananga kumusha.
Ko panyaya yekutenga zvakaita semagrocery eChristmas vanhu vari kukwanisa here kunge vachitenga zvinhu izvi?
Hongu, hurumende yeZimbabwe yagara inotaura hayo zvinhu zvakasiyana nezviri kuitika paground. Vanhu vari kutenga zvinhu zvikuru sai izvo zvitonda ndiri pamabhazi paNewtown nepapark station muJohannesburg. Vanhu vari kutenga zviri kuenda munhu ari kubhadhara juti rake paborder. Vanhu vari kuendesa zvinhu.
Ko mutemo weStatutory Instrument 64 watakanzwa kuti wakadzikwa unorambidza kuti vanhu vapinde munyika nezvigadzirwa zvekunze.
Uyu mutemo uri kumapepa bedzi hurumende yeZimbabwe haisi kutombotaura zvemutemo yaya vari kutora mari hurumende iri kuda mari haisi kuda mutemo ba kuti bedzi ivo havadi kuti vanenge vazoteerera zvinotaurwa nevanhu asi apa vakatoteerera zvinotaurwa nevanhu zvekuti vanhu vari kudarika nezvinhu zvavo izvozvi kutaura kuno mabhazi hakuchitorina kana kujobheji azara aenda ese nguva sadzatombokwana vanhu vachitokomborerwa vatenda
zvii zvamuri kunyanyoona zviri kutengwa nevanhu kunze ikoko vachitakura kuenda nazvo kumusha
kuzimbabwe mao zvati hakuna kana chinhu chirikoka vari kutakura zvese chisiri kungokwanisa kutakurwa nevanhu bedzi mibhedha haisi kuenda kuzimbabwe building material haisi kuenda kuzimbabwe asi zvimwe zvinhu zvese zviri kuenda
imi ndimi munosimbotakudzwa zvinhu nevane hama dziri kumusha muchinosiya kuzimbabwe muri kukwanisa here kunge muchiwanawo business iroro
zviri kuitika zvakanyanyisa kudarika mamwe makore ese vanhu vari kubatisa zvinhu vamwewo vari kuda kuzongozvifambira havo nemabhazi voenda vasina zvinhu zvavo votakudza zvinhu zvavo navana malaicha vozvinosangana nazvo mberi sekuti vana malaicha kando vane ese sekuzivikanwa kwazvinoitwa vanodarika nezvinhu zvisina mutauro zvichingozonosvika kana pasina matambudziko awanikwa havo mumugwagwa asi rei pabhodha pabhodha vandozivikanwa kuti vana malaicha vanopfuura nezvinhu zvakanaka
ko vari kunze kwenyika zvikuru vari musouth africa vari kubatawo sei nyaya yekushandiswa kwebhondi noti kuzimbabwe
nyaya yebhondi noti yatonetsa ndosaka vanhu vari kutongozviendera kumusha vakatenga zvinhu zvavo uye havasi kuda zvekuzonzi kunonochinjwa mari ichinjwa ichiitwa kumabhondi noti vanhu vese vari kuenda vangotenga zvinhu zvavo kuzimbabwe
vamugabe vakataura kuti Statutory Instrument 64 iri kubatsira kusimudzirwa kwemaindastiri asi imi muri kuti vanhu vachiri kuramba vachitenga zvinhu kuenda munyika
vangagoti ndo zvavanenge vanyorerwa kuti zviri kufamba otherwise hapana chiri kufamba chechipiri ndechekuti zvinhu zvinogadzirwa kuzimbabwe kana zvagadzirwa nemaus dollars chinozopedzisa zvakutodhura hazvimbofa zvakachipa kudarika zvinhu zvagadzirwa kusouth africa saka vanhu vari kutumira zvinhu zvavo saka handizivi kuti chiri kufamba ikoko chii kana kuko kuti vanhu vari kutongotumira zvinhu zvavo hapana munhu ari kurambidzwa kuuya nezvinhu zvake saka izvo zvinhu zviri papepa zvavari kutaura handi zvinhu zviri pagiraundi pagiraundi chiripo ndechekuti vanhu vari kuenditenga zvinhu kunze kwenyika kusouth africa vachizviendesa kuzimbabwe hapana chinhu chachinja zvinhu zvakangochinja mazuva iwayo akaitwa mutemo iwoyo weSpecial Instrument number 64 pari zvino zvinhu zvadzokera back to normal kusara bedzi kwemasofa nebuilding material pamwe building material ndoingave iriyo yamaindastry anogadzira building material kuda ndiwo aakuenda pamusoro
vanhu vari kubhadhariswa mari dzemitero pabhodha apo
kana uine zvinhu zvako unobhadhara 40% duty ndo mutero uri kubhadhariswa nehurumende yezimbabwe nezimbra
saka munhu anofanira nge aine marusiti ekuratidza kuti atenga zvinhu marii
hongu unofanira kunge uine marusiti ekuratidza kuti zvinhu zvako watenga marii asi kana zimura ikasawirirana nazvo inokwanisa kukuudza kuti hazviite mari iyoyo zvinoita mari pamusoro
vanga vari vadenis juru vanove mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association vari parunhare mujohannesburg south africa nestudio 7
Merry Merry Christmas ko Christmas box watereri nguva yasvika zvekare yokupembera kisimusi apo tinenge tichifara nehama neshamwari titumirei tsamba mbozha mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari tozodziverenga kana kutefenyura pastudio 7 tumirai tsamba mbozha panhamba dzinoti 001-202-619-2077 musakanganwe kuteerera studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave kubva kuno kustudio 7 tinoti Merry Christmas
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc
muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM chediaspora forum tiri kutarisa zviri kuitwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika munguva ino yekunge tatarisana nezororo rekisimusi pamwe nekurima
vateereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchinzwa kubva kuna jonga ana chris tumirai nhamba nhare kana kuti nhamba dzenyu pawhatsapp panhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318
Sangadere Musasa Project riri kukurudzira madzimai anenge asangana nedambudziko rekushungurudzwa mudzimba kuti vaende kunopotera kudzimba dzesangano ravo dzakagadzirirwa vanenge vatarisana nedambudziko rakadai. Dzimba idzi dzinozivikanwa sema safe house uye dziri mumatunhu akasiyana siyana uko vanenge vashungurudzwa vanowana rubatsiro. Mutungamiri wesangano iri Amai Neti Musanu vanoti zviri kunyanya kunetsa mazuva ano ndezvekuti uwandu hwevanasikana vechidiki vasati vabva zera vari kushungurudzwa uri kuramba uchikwira munyika. Marvelous Muhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro naamai Musanu nezvedambudziko rekushungurudzwa mudzimba.
Musasa ndizivikana kuine vamwe vari kuita zvemashelters asi muZimbabwe isakaona zvakakodzera kuti tiite masafe houses emasurvivors egender based violence. Vaya vanoshungurudzwa nemhirizhonga vanga vevasikana vanga vemadzimai vanokwanisa kuenda kumasafe houses edu. Masafe houses aya haasingowanika mumadhorobha chete akaita sana Harare asi takaona zvakakodzera kuti tiisewo masafe house kumaruwa kunova ndoo kune mhirizhonga yakanyanya nzvimbo dzakaita sana Marange kutu Gokwe kakanoisa masafe houses mumacommunities chaimo chaimo kuitira kuti madzimai nevanasikana vawaneko kupotera. Saka ndinongoti takatarisana nechristmas and ndinoziva zvakanyanya kuti inguva inoitika mhirizhonga yakanyanya madzimai ngavasununguke kuenda kumasafe houses kwedu kwavanonobatsirwa.
Vangazive sei kuti vanofanira kuenda papi?
Yatinoti toll free number yekuti munhu wese anenge aine econet line anogona kufona pachena. Namba yedu inoitwa 0808-0074. Munhu akafona ikoko anogona kuudzwa kuti anoenda kusafe house ipi inenge iri pedyo navo.
Makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino, mungati uwandu hwemadzimai vari kuwanikwa vachishungurudza huri kuwanda here kana kuti kudzika?
Tiri kuona uwandu hwemadzimai vari kushungurudzwa uchinyanya. Mafelas, unoziva kuti kana mumba musina mari, mumba imomo hamuna rufaro. Saka ruzhinji yezvino mari iri kunetsa muno muZimbabwe zvamunongoziva. Zvakare varume vazhinji havasi kumabasa, even madzimai acho vari kuitawo zvekungoita kutengesa nekutengesa. Saka urombo hwapinda mudzimba dzakanyanya. Saka panoitika urombo mudzimba panouyisa mhirizhonga yakanyanya. Saka isu seMusasa tiri kuona kuti madzimai ari kushungurudzwa akanyanya ende vazhinji vari kuya vaine nyaya dzemaintenensi nekuti izvozvo vanhu havasi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo ende zviri kubva zvakonzera mhirizhonga yakanyanya. Tiri kuona zvakare mhirizhonga yakanyanya kuvanasikana vana vadiki vari kubatwa zvibharo. Vanhu vakawanda mumashelters edu vana vasikana vamwe ma11 years ma12 years vanenge vabatwa chibharo, vamwe vati vane pamuviri, vamwe vati vane utachiwana. Saka isu tiri kuona kuti kuwanda kweurombo kuri kuwanzawo zvakare mhirizhonga mumaruva medu.
Vanga vari mutungamiri wesangano reMusasa Project Amai Neti Musanu vachitaura naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare.
Takananga kena tichibva ichipinda nzara mugwenge yadibaya nyota makumbo tayaura.
Nako kambo faro kubva kuna Osaya Chipanga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere voudzwa nematare edzimhosva kuti havabvumidzwi nemitemo yenyika kugovera nzvimbo dzekuvakira dzimba kuvatsigiri vebato rezano PF izvo vanga vari kuita.
Chirongwa chinosimudzira zvigadzirwa zvemakambani nevanhukadzi chinoparurwa munyika.
Varimi vagarura guyo sembwa kumashanaland west vakamirira zvekurimisa zvakavimbiswa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neno wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri toksia mina ndinga milinkomo munhau dzechindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 7 ngompalakazi 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ukukhuthaza ukuthi beqala amabhizinisi abo wodwa endibengisa ukuformalize amabhizinisi abo registration ama matrix achieve sibakhuthaza njalo
Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce isisungule uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana olu Women Owned Brand Campaign.
Angibona uceda udubo lokusilela kwemali ngoba imali esilelayo iningi kakhulu ukwedlula i$7 million. Kodwa okuzakwenza ukuthi abantu bazaba le lokuyimali abazakwanisa ukuthi bakusebenzise. Kodwa ngibona ukuthi udubo luzaphela olwemali ngokurelease okwe-$7 million.
Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yama-bond notes esiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi ezisikhombisa i-$7 million kule viki. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abakwamanye amazwe abahlala kwele South Africa sezibhalele umeya weJohannesburg zisithi kumele axolise ngamazwi akhe awukuthi yabokuza kabaxotshwe elizweni lelo ngoba bengamasela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabo somabhizimusi iZimbabwe National Chamber of Commerce isisungule uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana ole Women Owned Brand Campaign. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Emkhosini wokuphawula lolu hlelo emahofisini eMoto Industries eHarare, inkokheli yeZNCC itshele intatheli zindaba ukuba lokhu kuza ngemva kweminyaka emibili yokuhluzisisa phezu kwalolu hlelo ukuphathisa osomabhizimusi besifazane elizweni. Unkosazana Kerina Chipo Chizema wohlangothi lokukhulumisana loZulu kuZNCC uthi lolu luhlelo olujonge usiza osomabhizimusi besifazane ukuze bathuthuke.
Sifakuthaza ukuthi beqala amabhizimusi abo wodwa endibengesabi ukuformalize amabhizinisi abo registration ama matrix achieve sibakhuthaza njalo ukuthi belandele ama channels are correct in establishing their business. So I level then vis-a-vis the hamba lama products wonke ayabe manufacturing ama women owned businesses 51% to 100%.
Njengenhlanganiso uChizemo ethi sebakunanzelela ukuba lanxabe banenge osomabhizimusi besifazane balutshwana abazivezayo ngezizathu ezehlukeneyo.
We are trying by all means ukuthi sithole ama researches amaningi ukuthi sebekwazi ukuthi bangaki abala amabhizimusi aregistered, bangaki abangelawo. Nxa ungafaka idola esikhwameni somfazi uzabona ukuthi abantwana bakhe basuthile, uzabona ukuthi imoto yakhe yonke iyafunctional well.
Bebekhona besifazane asebe kubhizimusi njalo kungase sebatsha abaze ukuzabukisa impahla yabo kulomkhosi. Laba babalisa unkosazana Queen Dokas Makaya wenkampani elungisa izitsha zokudlela enjengemigano lenkomitsho okulungiswe ngomdaka.
So yenza lokhu ngamavasi futhi for i-gardening. Amavasi lana okufakela amaluba la engadi kube endlini.
U unkosazana Makhaya oqale ukuphatheka kwezokulungiswa kwempahla le eseseyisifundi e-Evelyn High School kobulawayo uthi sekumphilisa lokho akwenzayo njalo eseze waqhela waqalisa ukuqhatsha abanye. Ube khona njalo unkosazana Doreen Valerie Chingwaru oqhuba izifundo zobungcitshi kwezokulungiswa kwempahla zama-sciences ekolijini le-Midland State University MSU yena ke uqhuba ibhizimusi lokuchola iflower yembambayila.
For abantu abayenzi constipation nxa behla wheat flour, so kuyi advantage iphethe ama vitamin A and vitamin C angakhona ukuyenza ngomzimba wethu, so siyawadinga siwathola ku sweet potato.
AbezeTNCC baveze njalo ukuba luzosabalala ilizwe lonke loluhlelo ukuthuthukisa osomabhizimusi besifazane kungakhathalekile ukuba kusemaphandleni loba emadolobheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nga ungomunye wabo, na nkumbiko jabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncintiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda. +1 202 465 0318. KuTwitter thumela kuStudio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yamabono sesiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi eziyisikhombisa i-7 million kuliviki. Embikweni eliwethu lenamuhla ibhanga le-Reserve Bank lithe liyajabula ngendlela uZulu amukele ngayo limali njalo lathi lizaqhubeka liyengezelela ukuze yanele uZulu. Ibhanga leli lethu leyama-bond notes angena kuzigidi ezilitshumi ngenyanga edluleyo njalo nxa ihlangana lale ebuya kuliviki iyabe isiyizigidi ezilitshumi lasikhombisa i-$17 million. Imali ekhona okwamanje ngama-$2 njalo ibhanga elikhulu lithi liza kwethula ama-$5 ngokuya kwesikhathi. Uhulumende wethule amabondi la ngenjongo yokulwisana lodubo lokusilela kwemali elizweni. Kodwa luyaqhubeka lolu dubo. Sibuze incwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona i-$7 million le eza kwethulwa kuliviki isenelisa na ukuqeda ukusilela kwemali lokhu.
Angibona ukuqeda udubo lokusilela kwemali ngoba imali esilelayo iningi kakhulu ukwedlula i-$7 million. Kodwa okuzakwenza ukuthi abantu bazaba le lokuyimali abazakwanisa ukuthi bakusebenzise. Kodwa ngibona ukuthi udubo luzaphela olwemali ngokuriliswa okwe-$7 million. Kathesi i-$10 million yangikhona ikhanya njengani ayikwani. Abantu balokhu bezuza ama-$50 ngelanga kuma-banks. So kusitsho ukuthi imali efunakalayo kwi-economy leyi, ikheshi efunakalayo iningi kakhulu ukwedlula imali abangayirilisa.
Ingethulwa yonke i-$200 million yama-bond notes ngeke sibone yini luphela udubo lokusilela kwemali lolo?
Aluphele ngoba uyabona abantu baseZimbabwe sebele ngqondo e-hoarding. So engaphuma wonke kanye ama-bond notes angkhona siyamaswela sesimabona emkambeni u-black market ngoba abantu bayabe bewathola bewagcina ukuthi bazama ukuthengisa imali ukuthi bazuze impilo. So kuyindlela yokuthi abantu bangabi le mali eningi kusekileshe abangayigcina indlela leyo ukuthi baya release imali bit by bit. Ngoba nxa kungenzakala ukuthi abantu sebele imali eningi kakhulu kumarket kuzabanga i-black market.
I-Reserve Bank ithi njalo i-$5 note ebambeneyo iza kwethulwa kusikhathi esizayo, kayisatshongo ilanga lapho eza kwethulwa khona. Kungani bengahle bethule kathesi ngokubona kwakho?
Ngibona njengani bayazama njalo ukuthi ba-test imakethi ukuthi babone ukuthi abantu bayavuma yini indaba leyo eyama-bond notes. Ngoba usakhumbula ukuthi bekulabantu abaningi ababengafuni ama-bond notes. So ngibona njengani yindlela futhi eku-test imakethi ekubona ukuthi uyasebenza yini okungama-bond notes lokhu. I-program le yama-bond notes yikho njalo be-release imali mbijana ukuthi babone ukuthi nxa kusebenza bayahle be-release imali eningi ku-market.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Osakhulayo ophuma kobulawayo ointatheli zindaba ku-Forbes Africa unkosazana Ansilia Mangena sethuthuke waba ngenye yentatheli ezilohlonzi yezwekazi le-Africa ngemva kokunqoba kwakhe kumncintiswano walonyaka owe-CNN African Journalist Awards. UMike Wobe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kungqoqo ayenze lalumsakazo, unkosazana Mangena uchasise ngokunqoba kwakhe kanye lokuphumela kwakhe njengentatheli izindaba.
CNN African Journalist Awards izingijabulise kakhulu ngoba mina ngile just over 2 years ngisebenza kule field ye-journalism. So ibiyi-award yesi-2 ukuyithola, ngiqale ukuthola enye okuthiwa i-Sanlam Excellence in Financial Journalism Award. Yelo award engibonisa ukuthi hhayi umsebenzi esiwenzayo lapha e-Forbes Africa uqakathekile and siyakwazi ukurecognize kulokhu esikwenzayo. Kwathi kubuya i-CNN bengingacabangeli ngoba yinkampani enkulu, lo mncintiswano wakhona unzima. Labantu abaningi lapho i-Africa babhala izitori ezinkulu, izitori ezi-meaningful, ezili-impact. So bengingacabangeli ukuthi ngingayiwina, kodwa ngajabula kakhulu ngibona bejabulela isitori engasenzayo ngo-Walter Mabaya.
Uqhubeke echasisa ngenkinga ake yabhekana lazo njengosakhulayo oyintatheli izindaba emsebenzini wakhe e-Forbes Africa.
Bekunezi nkinga lapha nalaphayana ukuthi ngikwazi ukufunda ngize ngithole i-degree le-journalism. And then nxa ngisuka lapho imisebenzi yakwazi ukuthi nzima, but ngenxa yokuthi bengenze kuhle esikolweni and ngesikhathi ngifunda ngakwanisa ukuthi ngithole i-experience lapha lalapha. Nxa abanye besuya ku-holiday mina ngangisala ngisebenza. So kwaba lula ukuthi ngithole umsebenzi. But noma nxa usisebenzi usuwutholile umsebenzi wangikhona, kuba i-journalist asikho nto ezokwenza ube risk nje ngelanga eliyi-1. Imali iyi-problem ngoba siqala phansi and then ibulokhu khulukhula xa bebona ukuthi benza njani. So ukuba i-journalist e-Africa kunzima njengoba liyazi lapho ngisuka khona mina. Kule nto eziningi nge-politics akula-free media, kunjengakho nje angikwanisi mina ukuthi ngi-reporte ngi-negate ngenxa yokuthi mina ngifuna ukuthi ngi-holde abantu abaphethilizwe accountable for anything abayenzayo.
UMangena osebenzela kwele South Africa uphinde waphatha lokudliwana kwakhe le dolobha leBulawayo.
Abantu bakoBulawayo i-award leyo lezinye zonke sengingazithola lengizazithola ngaphambilini ngicabanga ukuthi ngezabo ayisikho zami, ngoba yibo abantu bakoBulawayo abangifundise ukusebenza. Mina ngifunde eMzilikazi High School, ngafunda laseMzilikazi Primary. So izikolo lezi zongu-2 noma eziselokithini zisifundisile imiqakatheko yokufunda.
Labo abafisa ukubona umsebenzi kankosazana Mangena njalo bethola ithuba lokukhulumisana laye utholakala enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa e-Facebook page yakhe phansi kwegama lakhe u-Ansilia Mangena. Mina ngingu-Mike Hobe, ngimele i-Studio 7 ngase-Washington DC.
Uhulumende uthi selobelane isivumelwano lezisebenzi zakhe esokuthenga istandards okwakha izindlu. Phansi kwesivumelwano lesi izisebenzi zikahulumende eziyinkulungwane ezingamakhulu amathathu ziza kuba sezile standard ngomnyaka ka-2018. Isivumelwano lesi silotshwe ngobufakazi bukamphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa owezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere lo mphathintambo obona ngezisebenzi unkosikazi Priska Mufumira. Kubi kwaso kulezisebenzi ezedlula inkulungwane ezilikhulu esezilobise ukuthola lezi standa. Njalo kukhangelelwe ukuba ezinye njalo eziningi zizalobisa amagama azo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi izimta umnumzana Sifiso Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukuphumula kwakhona kambe singafakisela. Okwamanje mina angilaso isiqinekiso esibambekayo ukuthi kuzaphumelela sikithi yethutha. Nangu phela lo mhlaba lo ukuthi uzadinwa, uloko usakhangelele ukuthi uzadinwa lapha laphaya. Uthe ikhansili lika esimile emhlaba ombaka, lela esimile emhlaba ombaka nayilawo. Okuthi ukuthi yinto ezaphosa idonse, xa ngibona zizaphosa zingene umnyaka ozayo okuyafika kwingxenye yawo, kungelaa nto ehambayo. Nangu phela isaveying kumele yenziwe, asisaveying zamahhala yenziwa ngemali. Xa uhulumente evele kuqala ngemali uzathatha ngaphi imali yokubhadela osurveya general kumele benze umsebenzi wakhe lowo. Sikhalandeleke ukuthi into le iphose idonsele banga elide, okuthi okungathi engcono engwathina kube nje into eliphupho eyaqalisa kambe kodwa ngiphela sithi hayi umlomo phela wachaba umfula ugcwele kungaba njalo ngabe nxa enjalo kuthina hayi sizakhula ngokubona njengotomasi.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa nxa izitendi lezi sezikhona lizaphiwa njani? Liphiwa lonke kumbe kuyabe kukhethwa abanye abanye bengaphiwa?
Bekungabi kuyaphiwa wonke umuntu kungela kukhethwa. Ngani into nje ebuya njengento yokuthi iyakhuthaza ukuthi umuntu wonke uzaphiwa. Because okushoyo ukuthi iganga umganga wakhona xa ungahlethulwanga ngendlela sizawuqinekisa kanjani lokho. Loko kuzala kungumbuzo, ziyenge izikhexo zendaba le ezingagcwalisekanga lanxa abantu bephumeze bethi bona bebesayine isivumelwano.
Umnumzana Sifiso Ndlovu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi izimta obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Kuhlandla le-Live Talk elezizalwane ze-Zimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa ngamalungiselelo ekhefu lekhisimusi. Balungiselela njani ikhefu leli abahlala kwamanye amazwe? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefile engozini yokuzamazama komhlaba enzakale kwele Indonesia lamhlanje madabuka kusa libikwa lokhe liqonga. Kubikwa sokutholakale izidumbu phose ezilikhulu kwalimala amakhulu lamakhulu abantu.
Usiba lukulu wesabelo se Iowa uTerry Branston ubikwa enguye osekhethwe ukuba ngumeli weMelika kwele China. UBranston ubikwa esamukela ukuthatha lesi sikhundla njalo ungumngane kamkhokheli kamongameli Xi Jinping wele China. Ukuza kwemali yohlobo lwamabond notes eZimbabwe sokubangele ukuthi abanye abasebenza kwele Botswana babuyele kundlela zakudala zokuthumela imali ngoba sebehlalela evalweni lokuthi bangasebenzisa esemthethweni imali ingaphuza kumbe ifike isingamabond notes ekhaya. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abakubhizimusi lokuthumela imali isuka eBotswana ingena eZimbabwe bathi bona abasala sabelo sokuthi imali ifika iluphi uhlobo eZimbabwe. Lokhu kulandela ukwethula lokusetshenziswa kwemali yephepha yohlobo lwamabond notes eZimbabwe ekupheleni kwenyanga edluleyo kaLwenzi. Iningi selitshengisele ukungathakazeleli loba ukuthemba amabond notes la phezu kwenye inhlobo yemali ikakhulu amadola eMelika. Isebenzi kumabhizimusi okuthumela kumbe ukwamukela imali afana le Western Union kanye le MoneyGram batshele Studio 7 ukuthi abalamandla ukuthi labo abathunyelwa imali bayithola ingaluphi uhlobo. Kodwa bathi abathumelayo imali batshelwa ukuthi ifika ingamadola eMelika. Ngesikhathi iStudio 7 isiyadingisisa emaofisini awe MoneyGram eHabron, esinye isisebenzi sithi abathumela imali eZimbabwe kumele baqale bedingisise lebhanga kumbe indawo lapho bazakwamukela khona imali ukuthi izafika iluhlobo bani. Esiyiso isizathu esesibangile ukuthi abafana lonkosikazi Mary Ndlela babuyele ukuthumeleni ngabo malayitha kumbe amabhasi aqonda ekhaya.
Sekungcono ngayona leyo ndlela. I-currency uma ngiyithumele iyo yona le enguye elizweni iza kuyafika ilokho iyo yona leyo.
Undlela uqhubeke esithi bangeke behugwe imbasela esifakwa ngamankampani amanye okuthumela imali. Abamukela imali baphiwa kuhlanu ekhulwini lalokho abakuthunyelweyo kuyimbasela kodwa engama-bound notes.
Asisoke sihugeke. Sifuna abantwana bathole imali masinya njalo engayisiwo ma-bound notes.
Abanye abambasi kanye labomalayitha bahlawuliswa ithumi ekhulwini yemali ethunyelwayo. Okwakhathesi abamukela imali bathi basayithola kuhle ingamadola eMelika hatshi ama-bond notes. Imbasela iyo kuphela ephiwa ingama-bond notes. NgoMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Ungomunye wabo muli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku mbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ivideo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Ku Twitter thumela ku Studio 7 usebenzisi hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Inhlanganiso zeZimbabwe lezinye ezilwela amalungelo abakwamanyamazwe abahlala kwele South Africa sezibhalele umeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba incwadi zisithi kumele axolise ngamazwi akhe asanda kuwethula ngabakwamanye amazwe abaseSouth Africa ngaphandle komthetho. UMashaba wathi laba bantu izigango okumele ziphume ziphele eJohannesburg okungamazwi achiye lo mphathintambo wendaba zasekhaya ethukuthele okumangalisayo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngesikhathi sethula asekwenzile ensukwini ezilikhulu ethethe sihlalo sikameya, umnumzana Mashaba uthe abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni yizigangi njalo yibo ababangela ukuthi intuthuko edolobha leJohannesburg ingaphumeleli. ubuye wachaya phansi ngentonga esithi laba bantu kufanele babanjwe babotshwe njalo baphume waphele kuleli dolobho. La ngamazwi achiye izalwane zakwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bezonde baganunwabo. Umgcini sihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi zinkulumo ezifana lale ezadala ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe.
Siyakwazi ukuthi kubuye kwaba lezenophobia ngo-2008, kwaba lezenophobia ngo-2015. Inkulumo ezinjalo zenza ukuthi kube lezenophobia. Njalo futhi inkulumo enjalo ibisela emuva umsebenzi omkhulu bese siwenzile ukuzama ukuthi sihlanganise abantu abavela ngaphandle kwelizwe le-South Africa, labahlali balapha e-South Africa.
UMnumzana Canisius Nkala okuviyo labatsha ebandleni lezaphu uthi kusobala ukuthi kwaba liphutha elikhulu ukuthi umuntu onjengomashaba avunyelwe ukungena esikhundleni sokuba ngumeya.
Akukho kuhle vele ukuthi umuntu athe inkokheli abe ebophanisa abantu noma sixabanisa abantu ngenkulumo zakhe. Of which kuyasihlupha thina ukuthi sithi masisithi sesi-independent sokusetshenziswa ivoti sibe labantu aba-abuser ivoti yabantu bayisebenzise to push ama-capitalist nokuze ne-ideologies abo.
UMnumzana Mabhena yena uthi ihlanganiso zeZimbabwe eza kwamanye amazwe leza kwele South Africa esiphikisana lenkulumo kamashaba seziqoqe utshengisela kukhulu emahofisini ekhansile eJohannesburg eBraamfontein ngolesihlanu.
Sizamvakatshela ke umeya akasichazisele kahle ukuthi uthini. Yikho ke sinxusa umuntu wonke ofisa ukuthi la yadlulise umlayezo njalo ogxeka inkulumo le kaMayor ukuthi abe khona emahofisini kaMayor ngo-11 kule ground enkulu khona phana sihlanganeni khona phana.
Unkala uthi umnyaka uzaphela nzima xa umashaba engaguqulanga izenzo.
Akehle ngoba vele akwazi ukuthi uphethele uyenzani ngoba mayizaphatha iJohannesburg. IJohannesburg ayifanani le dorobha elifana le Durban because siyakwazi iDurban le dorobha elikhulu phakathi kwani kweKZN ngithi. Ikanti ke iJohannesburg ivele iyakhiwe kakhulu ngabantu abavela ngaphansi. Yikho ibizwa kuthiwa yi-African City. Akula muntu waseJohannesburg, lathi masifile seJohannesburg singabakhona.
Ngomnyaka ophelileyo kuqhamuke udlakela lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ngemva kwenkulumo phose efanayo ethulwa inkosi uGoodwill Zwelithini. Nomanje ikomishini yezamalungelo oluntu yethula ukuthi inkulumo kaZwelithini akusiyo eyabangela ukuthi abakwamanye amazwe bahlaselwe. Mayelesudo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika oluphathelane lokujeziswa kwabosomabhizimusi bakwele Crimea Peninsula.
Soku yiminyaka phose emithathu lokhe ele Russia lahlasela lathumba isigaba sele Ukraine ese Crimea Peninsula. Leli linyathelo elingazange lisekelwe ngelemelika lamazwe awe European Union okwabangela ukuthi lawo mazwe ethulele osomabhizimusi base Russia izijeziso zenotho. Amagama abosomabhizimusi labo kanye labezombusazwe ahle afakwa kuluhlu logatsha lwezemali elemelika ole US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control. Lwabantu okungamelanga abemelika baqhube ibhizimusi labo. Ngokunjalo, lempahla yabantu labo lemali yabo esemabhanga emelika bayabe bengasayifinyeleli ukuyithatha loba kuyisebenzisa. Ngenyanga edluleyo ugatsha lwezemali emelika lwengeze amagama abanye osomabhizimusi bakwele Russia labezombusazwe abayisithupha ababikwa bemele abantu beCrimea le dolobho le Sevastopol esigabeni seRussia eseDoma. Abafakwe kulolu luhlu phansi kweziqondiso zikamongameli eze-Executive Order 13660. Elemelika akalemukeli ukhetho olwenziwe okungekho emthethweni eCrimea esigabeni seRussia eseDoma. Kutsho uMnumzana John E. Smith osaphethe isikhundla sokuba umqondisi wohlangothi lwe-OFAC oluphansi kogatsha lwezemali eMelika.
Lolobe kulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-National Chamber of Commerce isungula uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana. Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yamabono sesiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi eziyisikhombisa. kwanele kwalamhlanje livalelisayo ngutungamile inkomo.